mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ini ndofunga kuti ndopanenge pane musambo wenyaya yacho vawandi papa pakutaurwa kwesadhiki nemanyarariro avakaita nezvemaresolution. Nokuti vakangoti aiwa tarisipa ripoti asi havana kuzotaura kuti kana tarisipa ripoti taibata todini nayo.
Dare rinonyoresa vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections mwedzi unouya richange richitambira magwaro acho nhasi.
Tingaisa zvedu budget tikadai tikati kunoda kuitwa mari yakati ngatizogara pasi titarise kuti tasvika papi nokusumudzira upenyu hwavanhu yatingati human development factor iyeyi kunyika dzakabudirira inosumudza vanhu vari pasi nokuti vanhu vari pasi ndivo vanosumudza upfumi hwenyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira kuti bhajeti ra2024 risimudzire vanhu vari pasi pasi sezvo vari ivo vanonyanya kutsigira mabhizimisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nezuro yakazivisa kuti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemumakanzuro nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change vasengezo Chavangu. Nhasi ndiro zuva rekuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanyorese. Dare riri kutambira magwaro ekukwikwidza kana kuti nomination court richange richitambira magwaro awa kubva nguva dza10:00 mangwanani anhasi kusvika 4:00 masikati anhasi. Mutori wedu wenhau Godwin Mangulia anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZEC vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzapera uye vari kukurudzira vese vari kuda kupinda musarudzo idzi kuti vauye nemagwaro avo ese anodiwa akakwana.
Tokumbirisisa kumakandidati vauye nemapepa ose, kati mapepa ose toreva chitupa kana kuti pasipoti, chatisingadi driver's license.
Mutauriri weZAP vamusongelwa Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vari mushishi yekutsvaga vanhu vachamirira bato iri kuti vanyorese.
Tichakondesta.
Mutauriri wavachavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori weCCC vaKalipani Pugen vaudza Studio 7 kuti vachamirira bato ravo vange vari mushishi rokugadzirira magwaro avo kuti vaendese kunomination court. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo uye iye vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti havasi kuzorega zvigaro zvavo zvichienda kuvanhu vasiri nhengo dzebato ravo.
Naka chinhu chako chavakaruma pamazino kana ndinio mukavika here chichena.
Tavabvunza kuti vachazvifambisa sei sezvo vachavangu vachiti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru muCCC vakati pane musiyano mukuru pamusoro pavo navachamisa. Nhengo dzebato ravachamisa dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzaonekwa kumahofisi eZEC dzichigadzira magwaro adzo ekupinda musarudzo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabude pachena nezvavari kuda kuita vachiti zviri pachena kuti ndivo vanodiwa nevanhu kudarika vachavangu.
Saka ndikuti ngavabude pachena, ngavataure zvavari kuda, ngavaudze vana veZimbabwe chokwadi. Vana veZimbabwe vane kodzero yekutaurawo yekuisawo izwi ravo panyaya idzi nekuti kutanga ndiye azotera kuti vapinde mupariyamendi takanga vadzokereze kare kuvanhu.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vapedza gadziro dzese uye vanotarisira kukunda musarudzo idzi. Sarudzo dzichaitwa matunhu akaita Sevulawayo South, Cowdrey Park, Lobengula Magwegwe, Nengeta nemakanzuru eVulawayo nemasvingo. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa 9 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tatadza kubata vatauriri vebato reCCC vanoti vapromise mukwananzi navagift Ostalos Siziva kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu panyaya yokukwikwidza kwebato ravo, asi vose vange vasingadaviri nhare mbozha dzavo. Asi tabata vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo panyaya yokukwikwidza kwebato reCCC musarudzo idzi dzichaitwa mwedzi unouya musi wa 9 zvita.
Kusimudza mwoyo wevanhu ndofunga kwaiko zvino kuchakati svibei zuva risati rabuda. Ndiri kudaro ndingare kuti tikanyatsoongorora zvaitaurwa navachamisa maelection achangopera paya painzizvo tabikwa vanevas mumba vataura zvavataura. Ndainyatsoteerera nzizvo vavachamisa vachiti aiwa dzikisai hana pasi, hatisi kuenda kumataredzi mhosva, tinoda kungomira kuti zvinhu zvingogadzirwa. Saka ipapo ndofunga panga pasati papinda dambudziko rachava musengeso, nokuti vakanga vaita zvese zvavanogona kunge vachiita sebato rinokukwidza. Asi pakazopinda nyaya yavacharamu iyi ndofunga yakavati vhiringei. Saka ndofunga ikoka kakapirio kenge keconfusion akaka kanokufambirana nekuitawo munhu, munhu anongoitawo confused. Asi vawandi sati ndobva yagara nemusi wemugovera vakataura zvavakataura. Ini ndofunga kuti ndo panenge pane musambo wenyaya yacho vawandi papa pakutaurwa kwesadheki nemanyarariro avakaita nezvemaresolution, nokuti vakangoti aiwa tarisipa report, asi havana kuzotaura kuti kana tarisipa report taibata todini nayo.
Saka vangwenya, ipapo munofunga kuti pane chekutarisira here
pamusangano? Unoziva kuti tikateerera zvokutaurwa nevanhu vakati wandei vari kutiwo ivo vanozviti vanoziva, isi zvedu kuda tinge tichingopara pamusoro vanozviti vanoziva vari kuti ivo sadheki kana yatoti yatambira gwaro riyariya yatambira yariona, changosara ndechekuti vachitaura kuti taakudini. Saka kana bato reCCC rakanga rakagara rakamirira kuti sadheki ite zvainoita zvakangonakawo, ndozvati vatape venhau zvinokugwadzai kuti hapana chiri kutaurwa. Asi ndoona sekuti kana pakamirira danho rakadaro rinobva kuresolution inobva kusadheki vawandi vanhu ngavanyarare zvana sengezi zvimapoto izvo hazvina basa izvi ndezvokungokavurura kavurura. Asi kana sadheki yavaga kutaura imimi makagumbuka aiwaka nyararaika nokuti vakuru vavura kutaura.
Tingangofungira kuti pane zviri kuitika kwete kungoti kunongori kungonyarara kwekuti havana hanya nazvo, pane zviri kubikwa kapa.
Hakungange kuri kwokunyarara kwokusaziva kuti todini, nekuti maziviro atinoitawo tongozeve kuti musangano macho momo munharaunda macho meTC mune kusawirana kwakati kuti. Asi dzimweni dzenguva toorangara kuti kana pane chokutaura vanenge vatosvika kubronde hotel zvakuitwa presa mapepa naodaizi. Asi apa torangarira kauti handiti vabiti vakamborovona vaakainde kuzambia vachamisa vatikaona vachimborosana navaserera maposa ngakufambirana nevanhu vakuru vakadaro pasina chekutaurwa. Aiwa ini ndiri kuti hangu inini aiwa ndisigodobori, asi ndiri kuti pakunyarara pane zvingangodaro zvakaipa, asi panenge zvingangodaro zvakanakirawo vakamirirawo kuti nyaya dzigadziriswa.
Kana kuchinzi muri kutaura henyu kuti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe mashoko yanga vekupedzisira mungati chii pamusoro pemamiriro akaita zvino?
Inini semaonero angu vawandi vana veZimbabwe ngavadzikame, hapana nyaya dzematongerwo enyika dzinokodzera kuti vanhu vafe. Kuda makagumbuka kuda makafara, aiwa dzikamai tanzwa nekuviga vanhu nekuendesa vanhu kuzvipatara. Kana zvisina kufamba zvakanaka aiwaka kwakutongomirirawo mamwe makore anouya. Makore ari kuuya ndofunga ini kudzikama nekutambira zvinenge zvaitika zvakanaka. Kana pane chinoitwa pasadeuka ropa, nokuti aiwa hapana matongiko enyika anokodzera kuti vana veZimbabwe kana umwe chete achifa kana kuti achikuvara.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare neStudio 7. Kota rezvemari vamuchuri nuve vanotarisirwa kutura budget regore ra2024 mumazuva mashomo anotevera panguva iyo pane vazhinji zviri kutarisirwa. Vamwe vanongorora nyaya dzezveupfumi vanoti vanuve vanofanirwa kusimbaradza rubetsero kuvanhu vari pasi pasi sezvo varivo vanotenga zvinhu zvizhinji. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDufra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti panodiwavo mari yekugadzirisa dzimwe nzira itsva dzekurima dzekuchengeta chikafu uye kuumbwa kwebazi rinofamba richiona kuti zvirongwa zvadzikwa nehurumende zviri kutevedzerwa nenzira yakatarwa. Muzvinafundo Masocha vanoti budget iri rinofanirwa kurangarira vashandi avo vanoti havasi kupiwa mari yakakwana.
Zvandinotarisira pabudget ya 2024 zvakati wandei, you know, zvandinoshuvira pamwe chete nokutarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa sokugadziridza matambudziko ari kuitika muZimbabwe, angava zhara nokuda kwokusapota kuchibva zvakunoita nokuda kwekuchinja kukunze, kuti pabhajeti apa pangaiswa dzimwe mari dzinenge dzichida kuzondogadzirisa dzimwe nzira tsva dzokurima kana dzimwe nzira tsva dzokuchengetedza chikafu, kuti paya pakwazoita zhara vanhu vanenge vachiwana zhara ikoko. Ndinotarisira zvakare kuti matambudziko mazhinji mamwe atinovona muZimbabwe chaiwo ndokutiwo zvirongwa zvinoiswa nehurumende hazvina vanhu vanozoenda kunotarisa kuti zvaitwa here kana kuti hazvina. Tichizvitarisira isu kuti vashandi vehurumende havasi kupiwa mari dzakakwana kuti vakwanise kunge vachirarama upenyu hunoita kuti vashande mabasa namanyukunyuku. Saka zvimwe zvose zvirongwa zvingaitwa zvazvo mari dzikaiswa kwedzinenge dzaiswa, asi ruzhinji rwacho tinoona kuti hapana chinombochinja pane zvinenge zvichitarisirwa kuti zvichinje nokunenge kwaiswa mari yacho, nokuti hakuna vanhu vatingati vanozoenda kunoona kuti zvanzi zviitwe zvirongwa zvehurumende nemari dzaiswa ikoko dzazenge dzichishandiswa nenzira iyoyo here.
Dzimwe nzvimbo kana mapazi amunokurudzira kuti arangarirwevo mubhajeti iri ndeapi?
Tinoziva isu kuti vashandi vehurumende vanyunyuta kwenguva refu nenyaya yemihoro yavo. Kudzidzo uku ngakusimbiridzwe chaizvo, nokuti kusavandudza dzidzo kunoita kuti zvese zvirongwa zvingava zvinoitwa, mari yese ingava inoiswa kwainoiswa, asi kana pasina dzidzo kunyanya yavanhu kuti vatambire zvirongwa zvehurumende zvokugadzirisa hungava hupfumi hwenyika kana kuti zvamatongerwo enyika chaiwo, hapana chinoitika, nokuti zvese zvinoitwa zvirongwa izvo zvinoitirwa vanhu kuti vagozokwanisa kuzvitambira nokuzvishandisa nokudada nazvo nokuzviparidza pamwe chete nokudzidzisana zvirongwa izvozvo. Saka handivoni kuchinda mari dzedzidziso dzakaita saidzodzo, kungava kuzvikoro, kungava maruwa, kungava maguta, kungava pamatv, kungava pamaredhiyo. Ngatitarise inonzi tiumbe senyika inonzi consumer confidence. Iyai ndicho chinhu chikuru chinoshayikwa muzvirongwa zvemari noupfumi hwenyika zvomuZimbabwe, zvinoita kuti tingaisa zvedu budget tikadai tikati kunoda kuitwa mari yakati, ngatichizogara pasi titarise kuti tasvika papi nokusumudzira upenyu hwavanhu yatingati human development factor iyei kunyika dzakabudirira inosumudza vanhu vari pasi, nokuti vanhu vari pasi ndivo vanosumudza upfumi hwenyika, nokuti ndivo vanotenga kunyanya vamwe vanhu vese nezvishuviro zvavanenge vachida muupenyu. Saka mari dzimwe dzinosiyiswa kunana security uko kumasoja kuzombo uko ngazviboti dzakei, tiise mari kune zvinhu zvatinoona zvinochinja nokuvandudza upfumi hwenyika yedu pamwe chete noupenyu hwomunhu hwomuZimbabwe hwapasi pasi aya.
vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, kambani yemagetsi yeZESA iri kuronga zvekukwidzazve mutengo wemagetsi ichiti inoda kubhadhara zvikwereti uye kuti ikwanise kuwanisa nyika moto wemagetsi wakakwana. Kambani yemagetsi iyi ichangokwidza mutengo wemagetsi mashondo mashoma apfuura. MuNewsday makare mune nyaya inoti dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo munzvimbo yeRetreat kana kuti kumakongo dzakapunzwa kuitira kuti kereke yava makandiwa yeUnited Family International Church ishandise nzvimbo iyi iyo inofungidzwa kuti yakapiwa kukereke iyi nevanhu veZANU PF. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vachaita sachigaro wechikwata chinoongorora mabasa anoitwa nemakanzura avanofunga kuti ari kutadza kuita basa ravo zvakanaka. VaMnangagwa vati izvi zvichaitwa kaviri pagore. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vamwe vanhu mubato reZANU PF vari kutengesera vanhu mastands munzvimbo dzisingabvumidzwi. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
ZANU yavo vanhu yavapandukira kwai kana musina kubhadhara mari dzegrade 7 musina kupedza chikwereti zvenyu. Marizautsa hakuna. Handiti makashingirira muchivhotera tichikuudzai votera TCCC tichinjevo timbovonavo nhema dzake mwana iyeyu imwe mukaramba yezvosi. Asi maivudzwa kuti zvikoro zvichadzidzwa mahara vachiitira kuti muvavhotere. Ko zvatinowa izvo kuti ndizvo here zvechokwadi zvaitika kusadhaki uku? Kana zviri zvechokwadi shuwa Mwari vanenge vatiwa kuchema kwedu. Ko iye marambira uri kuti kudiiko nai mifarai uyo farai? Uri kuti kudiiko nai wefarai? Tivudzevozve. Ede, kana zviri zvechokwadi? Ede, zvaiwana ngwarati. Mwari variko, Mwari havadhakwi. Lililililili.
Tongokurudzira Triple C kuti ngaipinde zvayo mumabaelection. Bhozi ikaroregera totopa ZANU PF mukana. Uyo anonzi Chabangu uyo mutono, hapana vanhu vanozomboisa vanohwina. Vanoiswa vakatomaka ende anyizotozviziya saka. ZANU PF nyakuzviziva kuti Chabangu vanhu vake vanoisa mumabaelection vahwini. Ndiyo inobva yatora zvigaro zvese. Tinenge tagarirwa musoro neZANU PF. Zvinani Triple C topinde zvayo mumabaelection, vakadzingwa wacho vanyorese futi. Vanohwina, ngavasambotye, ngavasambotye. Bhozi vachamisa varoregera kupinda mabaelection. Oh my god, tine tarohwa pasi petsoka chai.
Iri nyaya yangu iri pakutondonzwa kurwadziwa ndichino munhu unonzi Chabango ichingorarama hake zvake ichiita zvaanoda. Hai, unonoti pamwe pacho panozoita munhu muroika. Unoenda muroi pano unonga ari kutanga uchiitawo muroi. Bhozi pakadai apa ka. Handifungi kuti chero naiyo unofila kuzwa bhoha. Munhu uyu anonyudzwa anytime, anonyudzwa anytime.
Makadii vana sekuru Hwande nevamwe vose mustudio 7 nechirongwa chakadai kunaka chamunotipa ichi. Nezvangu ndinobatikana zvakanyanyisa guru chaizvo nenyaya yeZANU PF, nokuti kutaura chokwadi zvinhu zvose zvatinoverenga mumanewspaper umu nemi muchitaura mustudio menyumu zvinenge zvakangorerekera kuCCC zvakaipa. ZANU PF hatimbozvinzwi. Kana chimwe chinobuda chakaipa cheZANU PF hatichinzwi. Asi ZANU PF kana takatarisa iri kukanganisa zvinhu zvakawanda stereki, iri kutotivhiringidza fungwa. Vanhu kutonzi vawandisa vanogwara njere, iZANU PF iri kutipengesa. Tiri kutorasa njere nekuda kweZANU PF. Endeye zvino tinokumbirawo kuti mutiudze kuti chii chakanotaurwa kusamitu. Zvinovanzi gwei, toda kuzvinzwa. Toda kuzvinzwa zvakataurwa kusamitu.
Studio makadiko studio. Aiwa isu tinofara zvedu. Tinongotenda muchipawo newsim chidiri chinjana manzu kudai. Varume ndiri kutsvagawo kubvunza kuti hapanawo here zvingaitwa, hapana here angasungisa chavangu, hapana here lawyer rakamira human rights ringosungisa chavangu, hapanawo here angatibatsira akasungisa munhu anonzi chavangu. Nekuti uyu murume uyu murume anorwadza uyu murume.
Maonero angu ini ndokuti kana ivo vecc vakapinda mumanomination court, which means ivo vanenge vachibvumi vanenge vachibvuma kuti ehe chavangu ndiye sekretari wedu. Saka ivo kuti vasapinda muelection yacho zvichapa zvokuti vashaiwe majority. Saka ivo kuti nyaya ivo inake ngavangotaurirana nachavangu, nokuti tinotonzwa kutonzi pane vamwe vemucc vadomboonekwa vachimhanya mhanya kuti vaise mapepa avo. Saka zviriva kuti izvo chavangu vanotomugamuchira mumwe wavo.
Baba chinogurei? Very shame. Hoko ina chabangu uyu muri kumunzwa here? Chabangu uyu akuda kutozodzima nachamisa wacho manje kuti achigara pasi. Muri kuzviona here? Muri kuzviona here? Imi takarasimba nekuti vanhu havana kugara zvakanaka muZimbabwe. Taurai kuti mucc mutriple c ndio musina kugara zvakanaka. Tarisai zvaakuitika izvi. Iko zvino izvi chabangu ndiye waakuda kutozoita hake president aburise jobs karaka. Muri kumbozviona here? Imi takarasimba nekutaura nezvekuti ZANUPF namunangagwa. Taurai zvetriple c, munangagwa ari kutonga nyika. Muri kuzviona?
Vachamisa pane umwe mutauro wawakamboita kare wokuti mastructure tichazomaita after my elections. My elections akapera, president vachamisa. Organiza izvonhu zvinoita kuti tive nemastructure isi hedu pachedu semasupporters enyu. Sezvamakataura kuti after my elections ndobva tichazoita mastructures. Maamadini kuti muchimaita tizivewo utungamiriri hwedu kuti hwakamira so. Asi zvokuti zvabva kuna chavangu kana kuti zvabva kuZANUPF. Haa, notovawo shure dzedu isu masupporters chavo chaiwe TCC kuti tichizoita sezvamakataura zviya kuti tichimboziva utungamiriri hwedu kuti vice president ndiani, secretary general ndiani, vice wacho ndiani, chairperson ndiani, zvishinda zvakadaro. Isi hedu toda kungozviziva izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chemadzimai mana vanoti Tandeka Moyo, Joylin Sivanda, Duduzile Sivanda naZanele Manenga chinoimba mutsambo weacapella vachisanganisa mitauro yakasiyana-siyana yeZimbabwe chenobuntu chiri muAmerica, umo chiri kushanya nekutenderera neurongwa hwavo hwenobuntu annual USA tour. Vanoimba kubva kujazz chinyakare nekuchitendero. Ngatinzwei hurukuro yaitwa nemutori wedu wenhau Evans Sininga nechikwata ichi.
Netour yatiri kuita, tiri kufamba state to state tichiimba tichiita maworkshops tichingofadza vanhu.
Makazvitanga rini izvi?
Takazvitanga muna 2011.
Vari kuitambira sei mamunofamba mimhanzi yamunorova?
Vari kuitambira zvakanaka steric and pakufamba penguva taona kuti mafans edu akawandisa ari munomo. And kwese kwatinoenda mashows edu anenge akazara and vanhu vachifara
dzenyu zhinji mune muchiimba neshona nendevele vanenge vachitambirana sei nezvamunenge muchiita izvo?
Nguva zhinji togona tanga tisataya taimba totaura kuti song iyi inorevei takazonyora pakati apo tichifunga zvii osetaisa muprogramu yedu. So by the time tichiimba munhu anenge akutoziva kuti song inorevei. Asi kazhinji togona futi kusa udza munhu kuti song yatiri kuimba iri kurevei, toda kuti vanhu vazvi vainzwe mumwoyo mavo vega kuti zveshuwa izvo zviri kuimbwa zvandibata sei mumwoyo. And kazhinji munhu anozouya kwatiri oti song yakadai yakadai pamaimba pai pai ndanzwa kuda kufara o ndanzwa kuda kuti ndicheme. Then most of the times unozoona kuti isong yacho ichokwadi yanga iri song yekuti munhu afare kana kuti acheme.
Pamunofamba, pamunosangana netsika dzakasiyana siyana nedzechivanhu chekumusha chamunoziva, chamunoti mimi ndochikuru kuru chamunoona chakasiyana kuno nekumusha ndechipi?
Inini zvangu ndofunga nyaya yekuti zvinhu zvese zvinobhadharirwa. Hapana chisinga achisina munhu anochibhadhara. Kumusha unozowana chitirei favor titai. Even the smallest of something, kana pane munhu ari kuchiita ari pabasa. So even kuimba kwedu sometimes vanhu vanofunga kuti harisi basa nekuti tiri kutambawo tiri kufara, uzoti a muri kushandei nemi manga muchitofara nezvatiri kuita. But everything chese chine dollar sign pamberi. So yeah, havanhu havatore zvinhu nyore nje.
Saka muchibva pano makunanga kupi?
Tukenda kuCanada.
Mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nevateveri venyu vanofarira mhanzi yenyu nevasati vakuiziva?
Tinoda kuti tinotenda zvikuru nekuti tsigira kwamuri kuita. Murambe muchititsigira and tinokudai Eric.
Mutori muno takubatikidzai pana apa, chitisireiwo kaline one chat. Kari kunetsa ndekapi? Kamunoda kungoti siwo chwa kadiki diki.
Haruiti
rune moyo murefu, rune moyo munyoro, harune godo, haruna manya.
Mange muchinzwa hurukuro yaitwa nechikwata cheNobuntu naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare rinonyoresa vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya renomination court richange richitambira magwaro nhasi pakati penguva dza 10 a.m. na 4 p.m. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira kuti bhajeti ra2024 risimudzire vanhu vari pasi pasi sezvo vari ivo vanonyanya kutsigira mabhizimisi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.